Good evening. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, August the 12th, 2020. And this is Live Talk Diaspora Forum. I'm Jonga Kandemiri.
And I'm Chris Dande.
Tonight on Live Talk Diaspora Forum, we are looking at the continued spike in COVID-19 cases in the country and the world over, with the Minister of Health saying that as of Tuesday, 11th August 2020, Zimbabwe had 4,818 confirmed cases, including 1,544 recoveries and 104 deaths.
According to Johns Hopkins University, the world has seen a record 20,391,697 confirmed cases, with 743,724 deaths. The United States alone has confirmed over 5 million deaths, with 164,690 deaths.
We are also going to discuss about the envoys sent to Zimbabwe on Monday by South Africa President Cyril Ramaphosa. The envoys met with President Emmerson Mnangagwa, but did not meet with the opposition, churches, and civic organizations, prompting an outcry from some sections of the society.
Please note that this is a pre-recorded show due to the coronavirus pandemic, and you will not be able to join in live on this show.
Hongu Chris, nasi tiri kutarisa nezvedambudziko rechirwere checoronavirus raramba richikwira munyika. Tichiona kuti nezuro musi wechipiri bazi rezveutano rakazivisa kuti vanhu vakanga vabatwa nechirwere checovid-19 munyika vaive vasvika pazviuru zvina nemazana masere negumi nevasere, kana kuti 4,818 vanhu vafa nechirwere checovid-19 munyika yose, vanga vachiri pazana nevana kusvika iye nezuro iyeyo, kana kuti 104. Kuchitiwo vapona kubva kuchirwere ichi vanga vasvika kuchiuru nemazana mashanu nemakumi mana nevana, kana kuti 1,544. Tichiona Chris, dambudziko iri riri kunyanya kubata vanhu vave munyika, vagara vari munyika, vaye vatingati vasina kumbobvira wabuda kana vasina nhoroondo yekumbobuda munyika, ndo vari kunyanya kubatwa nechirwere ichi pari zvino. Tichionawo zvakare kuti dunhu reHarare ndo dunhu riri kunzi riri kutungamira zvese kuuye nevanhu vakawanda vane chirwere ichi, pamwe chete nevanhu vashaya nechirwere ichi zvichiteverwa neBulawayo. Kusvikawo pana nezuro, dunhu reMasvingo ranga risati rane munhu ati ashaya kubva kuchirwere ichi. Saka idambudziko riri kubata nyika. Tichatarisawo zvakare muchirongwa chedu chino cheDiaspora Live Talk kuti nyaya yenhumwe dzakatungwa nemutungamiri wenyika yeSouth Africa vaCyril Ramaphosa dzakapinda muZimbabwe nemusi wemuvhuro dzakakwanisa kusangana nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa, asi hadzina kusangana nevemapato anopikisa vemakereke kana vemasangano akazvimirira sezvaitarisirwa nevakawanda. Zvakakonzera kuti paite mutauro, vamwe vachiti vanhu ava vasoropodza urongwa hwekunge vachiuya muZimbabwe nokusaona vamwe vane chekuita atingati mastakeholders munyaya dzezvematongerwo enyika. Vamwe vachiti aiwa, kana uri nhumwa unongofambira chimwe chete seambulance, ndo zvaitwa nevanhu ivavo. Ndo zvezvimwe zvezvinhu zvatichakurukura nhasi, Chris.
Yebo kambe Jonga, labalaleli, siyadibana njalo kuhlelo lwethu olwe-Live Talk Diaspora Forum. Lamhlanje ke siqhubeka ngodaba lwe-coronavirus, igciwane eselisabelele umhlaba wonke jikelele. Sikhangela ke ukubana eZimbabwe sokulabantu abafika bona abedlula bona i-4,000, sesiyabamba i-5,000, singathi 4,818 cases. Kuthi asebesitshile ngegciwane leli yi-104, ikhulu labane. Sizaphinda njalo sikhangele lo daba lwequla elathunywa ukuya ba ngumlamlankunzi eZimbabwe ngumongameli weleSouth Africa umnumzana Cyril Ramaphosa. Bafikile bakhulumisana ke lo mongameli Emmerson Mnangagwa, kodwa kwaphelela khonapho base basuka ngosuku lonalolo. Belokhu abe-MDC bona belokhu belindele besithi bazabizwa ukuthi bazokhuluma, kodwa-ke abasakhulumanga. Sizaxoxa ngakho konalo, John.
Ndizvozvo, Chris. Iye zvino tichitanga nekutarisa nyaya yedambudziko rechirwere checovid-19, tina Dr. Matthew Nyashano vanove nyanzvi munyaya dzeutano vachidzidzisawo zveutano panottingham trent university kubritain. Dr Nyashano, tinogamuchirai muchirongwa chedu.
Aiwa, ndinotenda. Makadiko zvenyu?
Aiwa, isu kuno tiri vapenyu. Nyaya yatiri kukurukura Dr Nyashano ndiyo iyi yekukwira kuri kuita uwandu hwevanhu vari kubatwa necovid-19, kana kuti the rise or the spike of covid-19 cases in Zimbabwe. As we have noted of late, most of these cases, if not all, Zimbabweans who have never been outside the country. What can you say about this?
Yes. So what we are now seeing in Zimbabwe is the spread of coronavirus from individuals who have never gone out of the country. It then means that we now have this multiplication of cases that are unabated and prevented. And it only makes us to see the weakness within the health infrastructure, which is one of the things that we have ever said. And if this is not controlled, or if we do not have makeshift hospitals which have staff and also equipment to help those who might have difficulties in breathing following the contraction of COVID-19, we are going to witness unprecedented times where the nation will definitely have a torrid time. This is quite not a good time. It's all bad time for Zimbabwe.
Chris?
Yes, but Dr. Nyashano, can you attribute any significant thing that has resulted in the spike, or you think it's like what some officials have been alluding to, the increase in the number of tests that are being done? What would you say?
Okay, so there are two things here that we are going to talk about that has actually facilitated the increase of COVID-19 in Zimbabwe. The first thing is one of the health system, which is dilapidated. The health system is really not up to scratch. And this makes it very, very easy for any disease, not only COVID-19, to spread rapidly in Zimbabwe. We do not have a health system that has got hospitals that can relieve the spread of a pandemic. We do not have the health workers who are working who could actually slow down this infection. So what we have is a conducive atmosphere for a pandemic to spread so fast. Not only that, moving further, is we don't have a public health system that is meant to prevent a pandemic, as we will see in other countries. You do not only concentrate on hospitals, on treatment. For you to reduce the pressure on treatment facilities, you have to have a robust public health system that educates the people, that makes people not to risk into pandemics or into any infections, thereby having very few people presenting with treatment requirements at the point of care. So we do not have all these things in Zimbabwe. That makes it very, very conducive for COVID-19 to spread rapidly.
Zvakaoma zvechokwadi. Regai tinzwe tina Dr. Mavaza vari parunhare tichange tiinawo muchirongwa. Ndaonawo zvakare tina Vadeva Mavhinga vari muchirongwa. Vamavhinga, muri kutinzwa here? Regai tiona kuti tinga vasimudza here Vamavhinga. Vamavhinga, muri kutinzwa here? Halo, Vamavhinga. Handizivi kuti vari kutinzwa here Vamavhinga, asi vanga vachitarisira kuti tinge tiinawo. Tachida kuti tinge vanga vachipindurawo nyaya dzekodzero dzevanhu, nokuti tiri kunzwa vamwe vari kuti zviri kuitwa munyaya dzekurapwa kwevarwere vecovid-19 idzodzi, pamwe chetewo nekuramwa mabasa kavana vachiremba nezvimwe zvakadaro kutyora kwekodzero dzevanhu. Zvisinei, tirigai tione kuti Dr. Mavhaza vangatipawo here maonero avo padambudziko irori. Dr. Mavhaza, inhengo yezanupf vari kulondon kubritain uku. Welcome to our show, Dr. Mavhaza.
Thank you, Mr. Kandembiri.
Dr. Mavaza, what's your take on the spike in COVID-19 cases in the country? Some are saying the government is not doing enough to make sure that those people like the COVID-19 positive cases are handled properly. There's contact tracing, and also there's isolation for those who are positive, and also the quarantines. They are saying the government is not doing enough, and up to now, doctors and nurses are still on strike. What's your comment?
Yeah, actually, honestly speaking, this is the time we can say, as Zimbabwe, we are not doing the best we should do as far as the pandemic is concerned. I will quickly say, we have noticed people dying in their cars at the hospitals, because hospitals are refusing to admit people with COVID. And because of that, the government yesterday or 2 days ago, they instructed hospitals to accept these people. But still, I wouldn't blame the doctors and nurses who are refusing to admit people with corona, because number one, they don't have enough PPEs. The government has promised to cover that issue, and that has really been done. The most painful thing is we've got a lot of PPEs donated to Zimbabwe, which are still stuck in the storerooms, not yet distributed to the hospitals. Honestly speaking, there, the ministry has failed. So we are hoping as a nation that the new minister or the portfolio given to the vice president might make things work, and we are expecting to see the things working as of now. But seriously speaking, as a nation, we have failed to deal with this pandemic in a way expected by the people who are expected to be infected sooner if this thing is not dealt with at this stage.
Hmm. Thank you so much, Dr. Mavaza. Dr. Nyashano, your take on what Dr. Mavaza said, especially on the issue of PPEs being stuck in storerooms, and yet nurses, we have seen pictures being around on social media, nurses wrapping themselves in blankets and sheets as PPEs.
This is one of the very concerning thing about the health system in Zimbabwe, where you do not have a system of procurement, where procurement is corruptly done. And if you ask now where are these things stuck in, wherever they are stuck, it is because somebody who has no any knowledge about procurement of those things said that they were going to procure them in the hope that they will increase the prices and do the Zimbabwean way of just making money. And this is what we are seeing. And we then have this sort of rhetoric that ZANU-PF brought with it when they came back from the war, where they think they can just instruct people to start working. They can tell doctors, they can tell headmasters, you do this, you do that, we are the government. That is not the way things work. When we talk about health, we are talking about the lives of two groups, the lives of those that are trying to help the nation and the life of the nation that we are helping. And there is what we call the obligation of the state in terms of protecting life, which we are not seeing in ZANU-PF. What we tend to see in ZANU-PF is that a fear that they try to bring in trying to maintain the health system. Until we move from the Bush mentality of trying to use force in whatever we do, and then we bring in some craft literacy and craft competence in what we do, we are going to be very progressive.
Chris, mashoko ano suisai kuti wana chiremba na wana mkoti warakuna mwa mabasa wachiti wana za zvikwanisiro. Asi tirikunzwa kuti zvikwanisiro zvinogona kunge zviripo muzviri munyika asi zvisati zvabuda munzvimbo dzazvinenge zvakachengeterwa mastoreroom. Chris.
Yes, it's really a sad situation. Now, Dr. Mavaza, we saw in the run-up to the 31st demonstration, which never took place, that there were reports, allegations, if I may say, that the figures that were being released of COVID cases were doctored, because right now, we are seeing the figures in their lower hundreds and so forth. But before the 31st, they were going up and people were saying they were doctored. What do you say?
I think we need to look at two things. The figures of the coronavirus as of today, they are not doctored. and as of then were not doctored. The problem is the government is only giving the figures of those tested. Yes, the figures are not inclusive of everybody because everybody has not been tested. And so many people have died of COVID and they've not been tested and therefore they are not recorded as COVID. So on that basis, the figures are not representative of the reality of what is happening. But however, I wanted just to briefly say the obsession my brother, Dr. Nyashami, has with ZANU-PF is the one which makes it difficult to understand ZANU-PF. ZANU-PF has no jungle rule, neither is does it have an intimidatory rule in the issues of health. They set up a committee dealing with COVID and the COVID task force, and therefore it is not a party running this COVID pandemic. It is actually the government. And this government, even though is comprised mostly of people from ZANU-PF, but don't forget we've got so many MPs in parliament from the opposition. So we cannot blame ZANU-PF for a pandemic which is not created by a government, which is not caused by a government. The government is trying to fight it, and we do admit that we are failing. Now, on the other part of the question, Chris, is the fact that the PPEs are in storerooms as of today, in warehouses as of today, it is a sad situation. We cannot defend that in any way because that is bad. And we have got PPEs at the airport, as we speak, of worth millions of dollars, which were supplied by the Drex, that company called Drex, which caused that a corruption scandal. They have not been used as we speak now because somebody is telling somebody that don't touch these things. They belong to a diamond. But that's not, we have to rise upon individuals and deal with COVID because it is our people who are dying. And it is not only touching Zimbabweans, ZANU-PF or government officials. It is affecting everybody, including the opposition and the non-opposition members. So in short, my answer is yes, it is the figures are not the correct representation. They are not the representation of exactly how many people in Zimbabwe have got COVID. They could be in their tens of thousands. And people are dying daily, relatives and none. And the reality of the matter is those who are dying, most of them have not been tested. And again, those who have been tested, Zimbabwe still have some problem around COVID. Once you die of COVID, they are not allowing people to bury them until the guy from EMA comes and spray everything. And that is delaying things and causing a lot of unnecessary exposure to the mourners. And again, the restrictions, while they are done on the streets, they are not done on the funerals. And that is reinfecting and reinfecting others. So in other words, we are still lacking on that issue. And we are hoping probably that by tomorrow's meeting, which is going to happen over the COVID issue, they might thresh out these things and the government might be on top of the things.
Tinotenda zvikuru. Dr. Nyashani ndozvati mune mhinduro yamuda kutaura nokuti ndanzwa Dr. Mafasa vachikutaurai nezita kuti Dr. Nyashani vanofunga kuti musangano uri kuita zvemusango. Taurai then tozosimudza vadhe vamavhinga vapindewo muchirongwa tinzwe divi iro renyaya dzekutyora kodzero dzevanhu nokuti vakawanda vari kuchema kuti kuramwa mabasa kuroitwa navana chiremba vakatora mhiko, vana mukoti vakatora mhiko, iyo hurumende kukundikana kwairi kuita zvese zviri kutyora kodzero dzevanhu. Tozunzwa kuna mama vamavhinga. Taurai zvenyuva Nyashani.
Chandiri kuda kunyatsa kutaura ndichitaura kuti vanhu vezanu-PF havana kukura kubva pavakabva mudondo vachirwira rusununguko. Ndopa vachiri yezvino. Ndinozvitaura ndichidero nekuti kubva pesa apa pakatanga kuramwa vana chiremba nemanesi basa. Chavaigona kungotaura ndechekuti dzokerai kubasa. Ivo vachitenga mazimota ekufamba nawo asi vachitadza kupa vana chiremba mari. Vachitadza kutenga mishonga, vachitadza kutenga atingati mamaski PPE. Hoona vanhu vari kuti ingoenda ichete munoshanda. Ndosaka ndichiti vanhu ava chavasiri kunyasa kuziva ndechekuti ivo vari pavari ipapo vanofana kunge vaine mutemo wavanotevera kutiwo vana chiremba nemanesa awo agokwanisa kutevera zvaari kutevera. Ndozotaura ndichiti vanhu problem yatinayo muZimbabwe iproblem yatakambotaura panapa takunzi vachiwenga va minister iwo vice president watova kugona here nyika chaicha iri kuondomoka makumupa humwe huminista zvakuita sekuti muZimbabwe ka vanhu ava vakuita natinotomatengana gudo nemafadza kufadzana kuti kana ndikapuwa maminista maviri ndoita corrupt ikoko hakuzi kuti vanenge vachida mari yekuhorayiwa kana vanhu tinovaziva vanhu vezanupf vanhu vechitsotsi panyaya dzakaita sedzematenda vanokutaurirai kuti mota inoita 50,000 iri kuita 400,000 ndomadiri avo ndoumbavha hwacho iye zvino takuona kunge kwakutengana uyu chiwenga uyu ukamutarisa munhu womurwere ari kugara muchipatara handiti makumuremedza nekumupa kuti kwanzi ndaunoona zvevarwere vari kutorwarawo futi zvakafanira nekuendesa mombe kunofudza dzimwe mombe chii chinodzoka ikoko hakuna chinodzoka ende ndozvatinonetsa ukazvitaura unopondwa nezanupf ndothats the problem ndokushayiwa ndozvandoti vakomanaka muZimbabwe mune problem kwanzi usataura tevedzera zvatiri kuita ndoproblem yatinayo muZimbabwe teko isa chiwenga pahuminista chii chaanoziva chiwenga pahuminista totiora chistrategic chai strategy yepublic health strategy chai chaiyo yehealth care chii chaanotiudza chiwenga he should be a field marshal adzidzise vanhu kuti hondo inorwiwa sei and we are not yet war in the same vein otherwise we should be cutting defense by 99% and then put that money kuhealth kuti tidzivirire kuti vanhu vasarwara iye zvino vanhu vari kufa unnecessarily mumareserve omu vanhu havasi accounted for ndo problem yatinayo tavanhu takutesta vanhu 5 takuda kuita zviri kuzvainga zvaimbotaurwa napuresidendi Trump zvekuti hakwanzi haregerai kutesta zvinongodarika chete ndo zvatakuda kuti tiitewo futi
regai tinzwe kuna Dr. Mavhaza tobva taenda kuna toenda kuna Vadhiva Mavhinga. Dr. Mavhaza, pindurai zvataurwa naDr. Nyashanu.
Vanyashanu vanoratidza kuti vakarasika zvisingatombobatsira. Vachiwenga havana kunzi vaende kunorapa vanhu. Vakanzi vautungamirire bazi rekurapa vanhu. Saka
hakuzviziva
murwere kuvarwere. Ende administration kana akakwanisa kutungamirira bazi rezvehondo vakabudirira vanogona kuronga hondo necovid vanogona kuronga any administrative issue administration mhofu kana manga musingapazivi panogona nge pakakupotsai munogona kutungamirira bazi rehurumende ramusina chamunoziva nezvinoitwamo chinoitwamo basa remo rehutano rine madhokotera akadzidza basa racho ndo anenge ari mapermanent secretary madirector ndo anenge achipa unyanzvi neruzivo nemazano kumutungamiriri minisa basa rake anenge ari kutsvaga maresources zvinoita kuti vanhu vashandise nazvo kuitira chirwere chedzihwa mupengo ichi chipere ende mukatarisa zvakataurwa nemutungamiriri wenyika vachiwenga vari kurana portfolio yezveutano kusvika tabuda mudambudziko recovid parinopera mutungamiriri wehurumende achatsvaga substantive minister saka hasha dzenyu dzango hasha dzehutsi kunangana nezvisina maturo nekuri kuenda mhepo uyezve kuti mutaure mhofu kuti munobva mapondwa hatina kana mumwe chete anoti akapondwa nekutaura mutekedza chingono haasi muguva ari kujeri anotedzera iya inonzi pamutemo nhororondo yemafambiro emutemo inonzi due process ari kutongwa kana achinge aonekwa asina mhaka munomuona achiya kwamuri kuzokuonai kana achinge aonekwa ane mhaka imwe nyaya yakatosiyanai and hainei navachiwenga because vachiwenga havasi kujustice vari kuutano saka ndiri kuti ini ngatitarise nyaya yeutano tigorwisana neutano tisinganyombane tisinganyombe mapato enyika tisinganyombe hurumende asi tiudze hurumende mazano ekuti dambudziko iri rinopedzwa nepapi kana mukatarisa zvakaitika munyika yeengland just 2 minutes hangu ndingoti vanyashana vaone
zviri kuti30 seconds tinzwewo kuna Mavhinga muchimbozorora
kwamugere uku mhofu ana chiremba vakabva kunyika dzavanga vari kusevenzera vanga vari maBritish vakati vauya kuno kuzoita volunteer kusvikira COVID yapera vozodzokerawo kumabasa avo. Isu tiri kuna chiremba vedu tinoda vana chiremba vakapikira kurapa vanhu kwete kupikira kurapa mari. Tozotaura nenyaya dzemari kana chirwere chauya, chirwere chikaichi idambudziko renyika yese. Aisi, we cannot use it kuti kana musina kudaro ticharamba tiri kumba. Kuramwa mabasa kuitwa anana mukotika vane kodzero yekuramwa mabasa, asi ngavatarise kuti inguva yekuramwa mabasa here mwana ari mumoto mota handichisiri mai vako ndo wakanyituka nezuro.
Thank you so much Dr. Mavhadza. Vamavhinga, nyaya iri mudariro ndiyoyi, nyaya yekuti nyaya yecovid-19, chirwere checovid-19 chinenge chadzika midzi muZimbabwe, ende ndonguva yekuti vana chiremba vana mukoti vari kurangwa mabasa. Ende tiri kuonawo hurumende hapana zviri kuitwa zvinoratidza kuti vane chishuwo chekugadzisa dambudziko iri. Nhasi taiti arishonzwa vana mukoti, sangano ravana mukoti richitaura kuti kubvira pauya mutevedzeri wemutungamiri wenyika segurukota, vachiwenga segurukota reutano, hapana kana any move yekuti vanga vachisangana nevari kurangwa mabasa. Saka tiri kuti vamwe vari kuti muri kutyorwawo kodzero dzevanhu nemapoka ose hurumende pamwe chete nevashandi. Munoti
zvinorwadza zvikuru zviri kuitika kuZimbabwe, nekuti chekutanga vana mukoti nana chiremba havana mhosva. Munhu haungakwanisi kuti ushande basa usina zvikwanisiro. Denda recovid-19 rinoda kudzivirirwa nenzira dzakaringana. Kana munhu achienda muchipatara anofanira kuwana zvikwanisiro zvakaringana zvekuti aite basa nemazvo. Kazhinji vana mukoti nana chiremba vanenge vasitorina zvekushandisa zvacho, havana mari dzinoringana. Tinoona kuti hurumende painoisa meso nemari hapasi ipo. Iko zvino hurumende inenge ichimhanya kuda kugadziridza kuveteredza kunatsurudza kumauto ndokunenge uchidirwa mari, asi vana mukoti nana chiremba vasina chokubata. Vakuru vehealth services board ndovanenge vachifamba nemazimotokari epamusoro, asi mumakliniki musina mishonga kana matebhulisi kana zvipi. Ndakachitaura nemunhu akachitaura kuti muzvipatara zvehurumende kana ukarwara kungonyorerwa kunzi chienda kufamasi unotenga, hapana kana chimwe chete kana piritsi kana panadro zvaro raunowana muchipatara. Saka inini vana chiremba nana mukoti handivapi mhosva. Mhosva iri kuhurumende isina hanya nevanhu vayo. Ngaitambire izvozvo panze pekubatsira vanhu. Onai kuti uori hunosemesa hwanga huchiitika pakutenga zvinhu zvecovid-19, uori hwekuti $60 million inongonyangarika mumhepo haioni kuti yafamba sei, uori hwekuti hapana chinoitwa. Iko zvino vanhu vari kufumura uori ihwohwo, vana mafira kureva vana hopo chingono ndo vanosungwa. Ivava vakanokora vari kufamba zvavo woshere woshere nenyika yese, hapana kana akasungwa. Kungosungwa zvekuti kuvatavata, hapana kana kunzi anorora kana mujeri musiti. Ndo dambudziko guru riripo. Ivo vachiwenga mutevedzero wenyika vaisafanira kunge vakaitwa gurukota rezveutano, nekuti vanhu havana kupera vane unyanzvi. Vanhu vanoziva basa variko vakawanda. Ko, vanhu vapera here zvomombabashira kuwanza mbambo padehwe rechindi kuti iye chiwenga iye ndiye mutevedzero wemukuru wenyika, ndiye mutevedzero, ndiye ava gurukota rezveutano? Pedzezvo panguva yapfuura vachiwenga vakatadza kugadzirisa nyaya dzana mukoti nana chiremba. Tinoziva kuti vakabva vatanisa vana chiremba nana mukoti vakati chiendai munotangidza pazvo, kureva kuti nyaya yekubata nyaya dzeutano havana havasi kuinzwisisa zvachose. Ngavarege kushandisa nzira dzekumauto kuti dzishandiswe kunana chiremba nana mukoti. Ngavanzwisise kuti dambudziko riri papi, rogadzirwa. Hakuna chiremba anosvikopinza ruoko muguru muzere COVID-19 asina kuchengetedzwa. Nyika dzese dzinotaura kunzi ikodzero yana chiremba, ikodzero yemunhu wese kuti ivo pachavo vange vakachengetedzika ndokekutanga. Ndinoziva kuti masangano ana chiremba vakaenda kumakoti kumatare edzimhosva vakanotaura dambudziko irori. Hurumende ikabatwa iine mhosva ikanzi inofanira kuti ipe vana chiremba vese zvikwanisiro zvekudzivirira COVID-19, uyezve isimudzire kuvhenekwa kwechirwere checovid-19 nyika yose. Nekuti iko zvino vana chiremba vanenge vasingazivi, vana mukoti vanenge vasingazivi, vanenge vachinzi vaende kubasa vari mumazupu kwaimomo vakazara, asi vasina zvokuvhara kana kumeso kana kuzvipi zvokushandisa. idambudziko guru kwazvo ngatitagai kuri nzvenga hurumende yeZANU-PF yakonewa zvachose.
Yes, we hear you, siyakuzwa. Ye balaleli uhlelo luyatshisa laphansi ngulowo bekhuluma ke ngudewa Mavinga olwela ilungelo likaZulu. Uthi yena hayi imali iyacatsha lapha i-60 million iyacatsha kungenamuntu oyibonayo lokuthi iye ngaphi. Yes, silabodokotela njalo esixoxa labo lapha kuhlelo lwethu lwanamhlanje. Kodwa-ke ye okukhulu besixoxa ngakho kwakathesi besikhuluma ke nge-COVID-19. Siyazi ke lukhona njalo olunye udaba esizaluphatha, udaba lwamalungelo. Ye, siyabonga ke. Dr. Mavaza, you want to say something?
Ina, ndisati ndapindura ka vaganje.
Ah, okay, you can go ahead.
I need you kuti ndipindure zvambotaurwa na vamavaza.
Ah, okay, go ahead.
Mofu munoona zvinonetsaka. Kana mukatuma chapungu kunotarisa manyana chinonodya, handiti ndozvatiri kuita ku health service. Tiri kuda kuindisa munhu ari kuda kutonouraya zvinhu zvazvinhu zviri fragile. Zvazvitaurwa navamavhinga apo kuti tashayiwawo here vanhu vasina kuita zvemauto. Zvandandichitaura ndezvekuti tine vanhu vakabva kuhondo kumapungwe vaine hasha vachifunga kuti hurumende haimbraniwi like muri papungwe, pamairova vanhu paproni. We should grow beyond the bush. Totanga kufunga kuti iye zvino zvaakuda pfungwa. Hakuna zvamaa muchitaura kuti administration minister anotsvaga mari. Handizvo. Minister should actually commission atinoti ma-strategies. I-strategy ipi inoitwa commissioned navachiwenga yavanoziva, either of a sexual health, either of a pandemic. If I am a professional working, I'm looking for direction. Everything should be coming from the minister's office. That is where the strategies are done. Vachiwenga havana kana strategy imwe. Iye zvino chii chavaita? Tani 2 weeks. How many people have died? Vavari kutaura kuti vafa vanhu sekutaurwa kwavachiitwa navamavhinga. It's an underestimation. Kumaruzevha tine vanhu vari kufa kumhondoro, tine vanhu vari kufa kuBoyera, tine vanhu vari kufa kwamurehwa, tine vanhu vari kufa kucholocho, tine vanhu vari kufa kuGwanda. Vese are not accounted for. Ende ipapo tinoda kuvhundisirana chete. Tisu ZANU-PF tinoda kutonga. Makatora mukatonga. Chatiri kuona kutambura kwevanhu. Vanokutaurirai kuti dai maisa zvunhu nepapapa munosunga morova. Tinoindepi nhai vedu wee? Chichaitika ndechekuti kusvikira taakuziva kuti zvinhu zvinoda pfungwa, hazvide chisimba, hazvide simba rekupungweba, hazvide kuisa vanhu paproni, asi kufunga. Akapera mazuva ekuma-1979 aitwa toi toi nekurova vanhu nekungourayana. Taa a nation which was born in the name of law, in the name of legal, a respectable legal framework. Yatisina. Vedwe, let's not make Zimbabwe a state republic. It's not a state republic. We have people whom we should respect. What we are seeing is a dilapidated health system that will witness a number of deaths coming. Zvatiri kuona zviri kutevera pakapa. Ndezvekuti iye zvino tichaona kufa kwevanhu kusina kana kutombonaka, kudarika kufa kuri kuita vanhu kuSouth Africa, because the spike is going unprotected. Ndizvo zvatiri kuona, ende tiri kunyeberana iye zvino kuti izvo zvamuri kutaura futi mofuka vari kunyeba kuti vane zvinhu zviri mumawarehouse. Hakuna chinhu, vakaba mari mani. Munoisa mawarehouse kupiko? Vari kunyeba kuti zviri kumawarehouse. Ndiwo mabasa eZANU-PF. Munoisa zvinhu panhingi airport paipai muchitazva kuzvitora kuenda paparerenyatwa. Musatinyebera mani vane ZANU-PF. Mune kutiva kunyeba zvinhu zviri pachena. Vane ZANU-PF vanokudza kuti iyi poto iri kupika sadza iri pamoto ndeired iri black. Zvinorwadza mani.
Mukaita hasha dzegondo mofu.
Hadzisi hasha, kutongotaura. Ndine vanhu vakawanda vakakunzwa zvandiri kunzwa musiyamwa, zvandiri kunzwa izvozvo vanhu vari kuzvinzwawo.
Chindipai kamukana nditsanangure mofu. Kana tiri kutaura nyaya yedziva mupengo inonzi COVID, hatione chikonzero chekuti muve nehasha nerukasha mutenga rwamunaro urwu kuti
mutaure. Aiwa, hasha kutaura mapoinzi chete.
Vari kufa.
vamavinga ndiri kuti inini iko zvine izvi tiri kubvumirana chinhu chimwe chete kutaura kune hurongwa mhofu ini ndiri kuti tiri kubvumirana kuti chirwere checovid chikaichi hatisi kuchibata mabatirwo acho nekuti zvatiri kuita izvi chiri kuramba chichipararira hurumende inofanira kusimudza rimwe giya rechipiri kuti tinyatsokuona kuti chirwere chavapapi kutaura kuti zvinhu zviriko zvirimo mumawarehouse zvimwe makachona zvichiratidzwa patv kuti zviripo hakusi kunyeba iringorimo inhouse politics iri kugadziriswa mangwana oro friday vanhu vanenge vaakupiwa zvinhu zvavo asi ini handisi kuti zvakanaka kuti zvambogara nguva yakareba sei zviriko chiri munyika medu ngachishandiswe kuti vanhu vabatsirike vaponeswe asati moone chinhu chimwe chete mafiro ari kuita vanhu kusouth africa vari kufamburakatira asi hakuna zanupf kao saka hakuna kukoshora zanupf nepasina mhosva kutsvaga uta nemuhari imi muchiziva kuti hauchekerwe muhari chirwere chatinacho idya hachisi chirwere chematongerwo enyika haisi political measurement haisi political gear yatinotarisa you cannot measure administration nekuda kwemanagement yechirwere chatadzwa nenyika dzose sesekuchara kwamamboitawo mhofu kuti kana trump akatenga kuita hatiregedzai kutesta isu hatingafananidzwa natrump nekuti zanupf yakangwara kupfuura izvozvo tinoita basa nemazvo ende hakuna ari kutyisidzirwa yada kuti nditaure ndipindure sahwira mavhinga vamavhinga vahope vechingono havasi mujeri nekuda kwekuti vakataura nyaya yezvevanhu vane uori vari mujeri nekuti vakazotaura nyaya yematongerwo enyika vachityora mutemo wekuda kumanikidza nekubvisa hurumende nechisimba uyezve nekuda kuisa vanhu mumugwagwa kuti vatyore mutemo wekudzivirirana pachirwere chedzivamupengo chatekeshera munyika yese saka mukatarisa izvi zvatiri kuona izvi aisi hazvinei nezanupf izvi izvi zviri kungoitira kuti nyika yese tibatsirane dai tiri kuti iko zvino izvi imi vamavhinga nemishava tikabatana pamwe chete mukanyora your 5 points 10 points modzipa kuna vachivenga muone kuti havatedzere here kurwisa chirwere chedzivamupengo chatekeshera ichi because vari kuti we are open for business uyai nemazano ami nawo nekuti mazano marayiranwa mhofu nyika haingotongwa nekungonyombana nekungoti muri mhondi mauraya vanhu mauraya vanhu aiwa ngatitaure tiponese vanhu imi batsirai kuti vanhu vapone kwete kuti vanhu vangofa nekuti hatakuda zvino izvika imi vamavhinga munomirira kodzero dzevanhu chiri kutika kodzero dzevanhu dziri kutyorwa mukusaziva nekuti vanhu vari kusiyiwa vachifa nechirwere chinogona kudziviririka nekungogara kure nemumwe chinogona kudziviririka nekungopfeka zvinodiwa tikaita saizvozvo tatopa kodzero yemunhu neupenyu hwemunhu neunhu hwemunhu imi sevanhu vanorwira kodzero dzevanhu mambosimukawo here mukaudza hurumende kuti ngatirwisei ngatirwisei chirwere ichi nemutoo wakadai kungonyomba hurumende hatina
kwatinongatibatane
pamwe chete tirwise chirwere nyika yedu ibudirire ndo zvinonzi munhu wekuzimbabwe izvozvo.
Thank you so much. Yeah, we are joined now by Mr. Dennis Juru from South Africa, Johannesburg. Mr. Juru, can you give us a brief picture of what's happening in South Africa? We understand that the cases are getting low. Mr. Juru, can you hear me?
Yes, I can hear. I can hear two voices. There's another voice and yours. May you please repeat your question?
My question was the coordinators, they've gone wandering on duty. So I was asking if they can hear us or not.
No, we can hear you.
Just talking to each other now.
We can hear you. Maybe it's you who cannot hear me.
Our driver. The bus is going.
We can hear you. I don't know. Maybe you can't hear us. Mr. Juru?
Could go on with your contribution. We can take over the program until they come back.
Mr. Juru, you can hear me, right?
Yes, I can hear you.
Yes. Mr. Juru, I was asking you, how is the situation in South Africa? We understand that the cases are getting lower. Can you give us a picture of what's happening in South Africa?
Yes. The situation is better in South Africa, especially for the past few days. as the infection rates have declined. Yesterday it was around 2,000 something cases that were reported in the past 24 hours, and it's a significant decline, because South Africa once recorded more than 13,000 number of infected people within 24 hours. So there's a significant decline. But at the same time, people should not relax thinking that the disease is gone. The disease is not gone. There are so many factors that might have contributed on the decline of the infection rates. For example, people might have resorted to homemade remedies like boiling guava trees, boiling lemons and what have you. And it might be that people have realized that going to the hospital is not helping than just treating yourself at home. So people should not relax thinking that the disease is gone. The disease is still there, and that infection rate is only measured by the tests that are made by the government.
Mm-hmm. Thank you so much. Thank How about so much, Mr. Mavinga? You are also in South Africa, right?
No, I'm in the UK at the moment.
Oh, okay. How is the situation in the UK at the moment? Are the cases going down?
Well, much better overall, but there are serious concerns around fully reopening the economy, particularly schools, which are due to open next month. And in some places, there had been partial sort of lockdowns in cities, city-specific, like in Leicester. And we know that even the opening of pubs has been partial in different areas, and there have been some kind of second waves in different parts, including in Scotland. But overall, the situation is much, much better now in terms of infections rates per day and also the number of people that are dying.
Vajuru, ndangani chinguwa mashoko anosuisa zvikuru kuti kune zvizvarwa zveZimbabwe zvinoita vatanhatu vakafa kune imwe nzvimbo Johannesburg mushure mekunge vanwa doro rinonzi rakanga rakasanganiswa nezvimwe zvinouraya. Zvii zvamungataura kana mune ruzivo nezvenyaya iyi kuti tinyatsonzwisisa?
Hongu, inyaya yatatambira nyaya inosuisa zvikurusa, asi pari zvino hatisati nyatsokwanisa kuti tinge tichinyatso investigata nyaya iyoyo, kunge tichiongorora zvakakwana zvekuti ndingape information izere kuti zvanyatsoitika chaizvo ndezvipi. Asi zviri kufungidzirwa kuti hwahwa hwavakanwa hwanga huine muchetura hwakashandiswa pakugadzira, uchizama kuti hunge uri muchetura uri zvinobatsira kuti zvidhake vanhu. Asi nekudaro hazvina kuzofamba saizvozvo, hazvakazotadza kudhaka vanhu zvakazopedzisira zvauraya vanhu. Saka ndo zviri kufungidzirwa pari zvino kuti ndo zvingave zvakaitika. Tinoona kuti vakomana kunyanya vanobva kunyika yeNigeria vane zvavari kubikawo zvekuti zvinge zvichidhaka vanhu. Saka vanhu vari kuramba vachizama-zama kubika zvinhu zvinodhaka, dzimwe nguva vozopedzisira vatoisa zvinhu zvinouraya vanhu kana kuwanza zvacho zvavane vachiti zvinodhaka zvacho vanogona kuzviwanza, zvopfurikidza mwero zvopedzisira zvaakuuraya vanhu. Saka ndofunga zvinhu zviri kukonzerwa nenyaya yekuti hwahwa hausi kutengeswa muno muSouth Africa, fodya haisi kutengeswa. Saka vanhu vanofanira kuti varambe vakatoshingirira. Hazviurayi kusanwa hwahwa, hakuurayi kusasvuta, hakuurayi.
Ya, zvinosuvisa nokuti tiri kunzwa mhuri dzevakarasikirwa. Pane imwe mhuri ine vanhu vana kana kuti 4 vari kunzi vakashaya mutsaona iyoyo, tanzwa vachiedzawo kutsvaga rubatsiro rwekuti vange vachitakura hama dzavo kuenda kunoradzika kumusha. Ndo matambudziko atiri kusangana nawo munguva ino yemalockdown, munguva ino yecovid. Chris?
Yes, Mr. Mavinga, let's get back to the politics of the day. We heard about the delegation that went to Zimbabwe from South Africa, and they left the same day. And apparently the opposition was waiting to be called to come and discuss with them. What's your take on that?
Well, I think it is important to acknowledge that it was an important first step for South African President Cyril Ramaphosa to appoint special envoys to try and help resolve the crisis in Zimbabwe, the political crisis, which now for the first time the ruling ANC government has acknowledged that there is a festering political crisis in Zimbabwe. So that is important, and that is significant. We understand that the envoys met with President Mnangagwa and thereafter subsequently cancelled all other engagements or deferred them to a later date. So we wait to see, and we hope that the envoys do understand that to resolve the crisis in Zimbabwe, you need all stakeholders, and you cannot do it simply by talking to ZANU-PF and the head of ZANU-PF only, because the crisis now calls for a collective approach that needs all hands on deck. And so our message to President Ramaphosa and to the envoys is that there is absolute need to speak to all stakeholders, including the MDC Alliance, including the other MDC formations, including civil society groupings, including the church leadership, to gather people's views, to find a lasting solution to a humanitarian crisis that has engulfed Zimbabwe.
Mm-hmm. Thank you so much. Dr. Mavaza, I think you heard what Mr. Mavinga said, and the question that Chris asked on the issue of the South African envoys. That's Ms. Mbaleka Mbete, Mr. Sidney Mfamadi, and Mr. Ngoako Ramathodi, who visited Zimbabwe on Monday and met with President Emmerson Mnangagwa, and they left without meeting with the opposition and civic organizations.
Yes, thank you. I think the my brother Juvinga is actually talking on the position of not understanding why the envoy had come to Zimbabwe in the first place. They had not come to Zimbabwe to see all the stakeholders. They had a special message sent from a president to a president. So they were going to see President Mnangagwa and nobody else. There was no official summoning of any other person to come and meet the envoy. Thus, they did not go to anybody else. So there has been a misinformation going around which says that they snubbed the opposition, or they snubbed the civic leaders, or they were told by Mnangagwa not to see them. No, they did not. And again, the other confusion which we need to clarify is that President Cyril Ramaphosa is the president of South Africa. He's again the chairperson of AU. So when he sent an envoy to Zimbabwe, he was not doing it on behalf of AU, African Unity. So there was a confusion within people and on social media and everywhere, where they believed strongly that AU had sent an envoy to Zimbabwe. That was not an AU, the first point. The second point was, it was a private message sent by an envoy from a brother president to another brother president. And I think probably when the President Ramaphosa gets the feedback of what he had said, if he thinks it is necessary to go and find out what is doing more, then an envoy which will be sent will be called an emissary. Then if the emissary is sent, this one is different from an envoy. And when it comes, definitely they will give official warning or official notice to all civic organizations to say, we are going to come to Zimbabwe. We are going to ask you on these questions. And we might want you to take us around as well to see people on the street and everywhere and find out what is happening. Unfortunately, the narrative which went out was quite pregnant with misinformation.
Can I clarify?
Before you clarify, my brother, I was simply going to say in conclusion.
No, but don't allege misinformation when we have facts. Can I clarify? I need to correct you. What you are saying, you cannot say that there is misinformation. I have before me here the press statement that was issued by President Ramaphosa's office, which says that the special envoys are expected to engage the government of Zimbabwe and relevant stakeholders to identify possible ways in which South Africa can assist Zimbabwe. This is in writing, in black and white.
That's right. That's very correct.
I have a notice here. I can show you, and I'll read it to you.
Since that from the president's office.
So it depends which president you want to believe in. Please, all. It is written to three organizations, which is for security sectors. Or the security sector should give all the security and necessary protection and diplomatic protection to all the officers being sent by our brother President Ramaphosa with to deliver a private message to ourselves at State House. There is no way they were expected to see anybody after that. So I don't know what you are reading, but I know what I am reading.
I am reading this issued by President Ramaphosa's office.
Allow me to flow.
Okay, let's give him a chance. Let's give Dr. Ramaphosa a chance and then he'll come.
Thank you.
No, he's analyzing everything here.
By the civic organization to say it was a direct meeting for them. President Ramaphosa, George Charamba clarified in a statement, which I would read briefly if you can allow me. He said that the president envoy sent by South Africa, that is Mr. Matemela, Cyril Ramaphosa, to interact with Zimbabwean stakeholders were not mandated to meet anyone else outside
what
the president.
They? What they?
Their mandate was to meet the president of Zimbabwe.
Okay.
And then after that, you would then have continued to do whatever they did. So there was nothing amiss in that. And again, if an envoy is sent, it cannot just fly away without doing their mandate. And they would have actually issued a statement to say, we've been stopped to do so. So there was never a statement from the envoy to say we've been stopped. The statement is coming from unofficial corners. And that is the problem we have now, is the problem of people running to make statements which are not correct. And that tarnishes the image of the country, the image of Zimbabwe. We are not doing ourselves any service by lying, by misrepresenting people, by misinforming people when we know that they were...
Okay. You have heard your data, Dr. Ramaphosa. Let's hear the response from Mavinga.
Well, I think it's very clear that President Ramaphosa's office issued a clear statement that the appointment of the envoys and the purpose and that the idea was to meet the government of Zimbabwe and relevant stakeholders. It is all clear and spoken to the leadership in the MDC Alliance and others that they had been told to be on standby for a meeting because first the envoys were supposed to meet with President Mnangagwa and the viewers that thereafter they would meet other stakeholders. So the meeting was supposed to happen and then subsequently cancelled or deferred to a later date. These are facts. This is not misrepresentation. But what we're saying is that the problem with ZANU-PF is the desire to live in a fake world, in a cocoon, in a time warp, you know, in their own world of their making, which is full of propaganda. Let's confront the facts. The idea is to resolve the crisis in Zimbabwe. The sooner ZANU-PF accepts that, the better. There is no way that this crisis can be resolved without engaging key stakeholders. And these include the MDC Alliance led by Nelson Chamisa and other opposition groupings, and also civil society groupings and the churches. And this is a reality that we cannot run away from. And going forward, a resistance to these solutions would only worsen the problem because the facts are clear. ZANU-PF on its own has no capacity to resolve the crisis in Zimbabwe. It has no capacity to take us out of this man-made crisis that it has authored itself. So you need to acknowledge that the problem is that ZANU-PF is seeing shadows everywhere and is now beginning to believe the propaganda that it cooks at Shekhead building in Harare.
Okay. Thank you. Let's go to... Yes, Dr. Nyashani, go ahead.
Yeah, definitely. I'm so appalled. You know, ZANU-PF and its personnel and mercenaries, they speak one voice. And they choreograph things. They start to write statements to represent the South African government and think that that's an official statement. ZANU-PF should not write anything to tell us about the how the envoys from South Africa were coming to do what they were coming to do in Zimbabwe. We should not be told by ZANU-PF. And they take that to tell us. And that's how stupid ZANU-PF is. And until ZANU-PF, like what Mr. Mavinga was actually saying, until ZANU-PF realizes that it has other stakeholders, the opposition party led by Nelson Chamisa, the civic groups, the church, and other stakeholders, they need to be engaged. And all other small political parties, until ZANU-PF realizes that we are not going anywhere. So what we have with ZANU-PF, we have people who do not have any respect for the rule of law. People who believe that ruling is done by way of killing people, by repressive values. There is now no difference between ZANU-PF and Ian Douglas Smith in terms of drawing parallels with the laws that they've passed, with the way that they are treating people. What we are seeing in form of ZANU-PF today is Ian Thank Douglas you. Smith, yes. who is black in color
Thank you,
and who is running the state.
Dr. Nyashanu. 30 seconds, Dr. Mavaza.
Thank you. Dr. Nyashanu is actually completely lost. The issue has nothing to do with the rule of law or ZANU-PF. Is the issue of an envoy sent to Zimbabwe. This had nothing to do with following another law. Number two, you must bear in mind that South Africa as a country cannot simply intervene without a clear invitation by the Zimbabwean government. So it was a president-to-president talk. Nothing about the other parties. South Africa cannot formulate an intervention mechanism on its own in another country. It cannot interfere unless it is invited. So it has not been invited. And AU is not set to do the same. So you can say anything you want to say and be emotional about ZANU-PF. But the reality of the matter is the envoy did not meet the opposition because there was never such a mission arranged. And therefore, the opposition is so used to misinform people. And people are starting lying around saying that they were waiting for them to come. Again, you must realize in 1 minute that even Chamisa,
thank you so much,
the party is running at the moment.
Thank you so much, Dr. Mavaza. 30 seconds, Zapur, and Azokupai, 1 minute. Vajuru ndimi rum South Africa zvizva mungataura pamusoro penhumwa dzakaenda kuZimbabwe
ava varume ava murume wamuri kuti anonzi doctor wamuri kuti doctor uyu ataura zvezano ikavaiva havasi vanhu vekutombo invite vachitererwa neZimbabwe
ndikubatsirei vajuru studio 7 hatisarudzi tinopa mukana mapoka ese tinoziva kuti mune divi rimwe ramunorerekera hatirambidze vamwe vane divi ravo hatiukane pashow taura izvo mapoizi enyu nguva dzaenda
allright hatitorerekera titori ikoko mukoma jonga ka vanhu vari kutambura vanozano inotitaurira kuti izvoni zaini rido masika hatidi kuudzwa izvozvo havataurire government yesouth africa ndiana asisi kuteerera news vanhu vaakusenzesa madstv everything voda kutaurira kuti president ramaposa havana kunge vatuma vanhu vanosangana neopposition That's very bad. Javaneta pa ZBC, ngavasa zvita pama media houses. Yes, yes, tripo tinonzwa tinoziya.
Thank you. Thank you so much. Zvinodai kwa nese pano. Vama vinga 30 seconds nguva dzaenda.
Pachiri nebasa guru renhume dzavaramaposa dzishande. Tinotenda kuti vachasvika pavachakurukura nevanhu vese vanokosha muZimbabwe, makereke vesivil society vamapato ezvematongerwo enyika kuti pawanikwe nzira yekuti vana veZimbabwe vauye pamwe chete vabatane vawane nzira yekupedza dambudziko rakabikwa mukati meZimbabwe nehurumende yeZANU-PF.
Thank you so much. Chris, ndofunga nguva yedu yadyana. Tichionekana nevateereri.
Hai, sibongile valaneli kuba lathi kuhlelo lwethu lwe-Live Talk Diaspora Forum. Igama lami nguChris Gandhi, asidibaneni njalo ngevikezana.
Neni jonga kandemiri, ndisingakanganwi kutenda vadare vatatinawo, Dr. Matthew Nyashanu, Nyanzvi munyaya dzeutano, Dr. Simba Mavaza, vanove nhengo yeZANU-PF vari kuBritain uko, vadiva Mavinga, gweta rinorwira kodzero dzevanhu. Pamwe chete nemutungamiri wesangano re-Cross Border International Traders Janice Juru vazopindawo muchirongwa nguva dzedu dzaakufamba anokuonekai nemufaro ndini jonga kandemiri thank you so much to our listeners please stay tuned to studio 7 totimurara zvakanaka vateereri bye bye
good night